zvinoita vane utongi hwoumbimbi ndoga. Putin ari kuratidza umbimbi ndoga hwake nekupinda munyika imwe yakazvimiririra yesovereign nation. Uchinopaza, uchinorwisa, uchinoponda, uchinouraya, uchishandisa tunhu tusina nebasa rese. Zvatiri kuona zvichiitwa naPutin ndozvakaitwa naHitler zvakazokonzeresa kuti pasi rese ringe richirwa. Hunhu hwemadhiketa. Isusu tinozvinzwisisa vekuZimbabwe nekuti tinavo madhiketa. Vanongotsvaka kanyaya kadikidiki kwekuti vaponde vanhu, vauraye vanhu. Ndozvaitwa naPutin kuUkraine.
Regai tizoona Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, munoti
zviri kuitika kuRussia uku ishi nebongozozo nemheremhere yakakonzera iyi hatingamire tichitaura kuti hondo yakanaka, asi kune zvikonzero zvaita kuti Russia isimuke neukasha hwakadai neuturu vachipinda muUkraine. Chekutanga ndechekuti vadzokora vakada kuunderstanda inonzi history, Ukraine yakanga iri pati yeRussia ikaita sahwira weNATO. Zvinenge yakupfumura zvanga zvakavigika mukati meRussia neUkraine. Saka zvino zvatanza chikonzero chaita kuti Russia isimuke, nekuti Russia ine kodzero yekuprotekta its intelligence, its natural resources ne its investments, because ine zvakawanda zvayakainvesta muUkraine. And Ukraine iwo haifaniri kungotiza vanhu vayakaronga nayo ichimhanyarira vatsva, nekuti vaenzi havana chavanopa. Saka hondo iriko, hondo haina kunaka, asi Russia ine chikodzero chikuru chiri kuita kuti ipinde mukati mekurwa. And chekupedzisera, Russia yakati ingadai vatungamiri dzimwe nyika vakaita zvokutaurirana, asi havana kudaro vaina zvokutyisidzirana. Saka Russia yakati aiwa hatingatyisidzirwe nemutsindo webete, ndo zvakonzera dambudziko ririko nhasi.
Vadzokora, tichiona hondo iyi inobatawo papi Zimbabwe?
Nyaya iyi yakonzereswa neupenzi hwerussia huri kukurudzirwa nevanhu vezanupf. Munotongoona kuti ndo dambudziko ratiinaro munyika medu, nekuti mukaona munhu anomiririra zanupf achifarira nekupemberera nekupembedza hondo yakadaro, hondo inokwanisa kukanganisa upenyu hwevanhu vese, kwete vekuZimbabwe chete, nevemuno muAmerica. Munozviziva mese kuti kana kwaita hondo tinonyanya kushandiswa ipapo mafuta. Saka kutanga mangwana kana zvichienda pamberi apo, muchatoona kuti mafuta achakwira ende anokwira kwese. Inini kuno kundinoshanda muoil industry, tatoona nhasi oyo yatokwira kuenda $100 a barrel. Saka zvitoreva kuti zvese izvozvo zvichatengendera nyika yese, zvichitosvika kubata vana veZimbabwe, nekuti mafuta achakwira zvamusati mamboona. Ende zvese izvi zvichikonzereswa neupenzi, vanhu vasingakwanise kutarisa kodzero dzevanhu.
Dr. Mavhaza, zvipi zvamungataura zvingakanganiswa nehondo iyi kuZimbabwe?
Vadzokora vataura zvine musoro kuti zvinogona kukwidza mafuta, mutengo wemafuta, zvinogona kumisa kufamba. Nekuti kana nyika dzapinda mukati mehondo, ingangova hondo iri kurwiwa muUkraine, asi inogona kubatanidza nyika yese, yotova hondo yepasi rese. Saka hondo isituation isina kunaka. Ndosati tiri kuti isusu vatengesi ngavasapinde munyika dzevanhu, vagove vachinyemera kutakunge varida kutonga nyika yavo ivo vari vatengesi, vanozokonzera hondo idzimangwana. Ndo utengesi huri kuda kuti panachamisa wekuti handina ideology, asi ndoda kungotonga chete kuti vanhu vake vazopinda votanga kuita mvonga mupopoto munyika medu. Saka tidambudziko ripo ndiri kuti Zimbabwe ine ukama huri padyo padyo neRussia, ine ukama zvakare huri padyo neBritain, apa ine ukama nevairi vari kurwisana. But isusu seZimbabwe, our policy is the same. The enemy of our friend is not our enemy. Takasera namwana, muvengi weshamwari yedu haasi muvengi wedu. Zvaangatsamudzanisa hatizivi.
Vadzokora,
ndanga ndakateerera vamavasa vachitaura vanozviti ndova vemuhurumende. Ndanga ndichifunga kuti vachataura nyaya yevana vechikoro veZimbabwe vari muUkraine vari kutambudzika vasiri kutoziva kuti vakamira sei. Hatisati taona kana chinhu chimwe chete chaitwa nevanozviti vehurumende yeZimbabwe. Dzimwe nyika dzese dzamhanya-mhanya kubatsira vana vadzo, asi isu CCC takamira ne Department redu reZimbabwe Diaspora Affairs, notungamirwa kubva naVaclifford Satsayo, tatoita reach out kune vana variko, ivo vari kutotibatawo.
Vamavhaza, pindurai tinzwe tipete chirongwa.
Vadzokora vanorwara, hurumende yakatotsanangura nezvikoro kune vana kusati kwane hondo vana vanga vari kumabhazuva kuEast of Ukraine vakatopiwa mari dzemabhazi vakafonerwa neembassy yedu kuti vasimuke vaende kure nekune hondo kune nzvimbo dzakagadzirwa dziri kure nekumabhazuva nekuti hondo iri kumabhazuva saka iko zvino ndichitaura nemi kudai tinotori nevana vanopfuura gumi nevashanu 15 vatosimuka kubva kumabhazuva vachienda kumadokero kuno kusati kwatanga hondo zvinotongoshamisawo kuti ava nhunzvatunzva idzi dzinonzi CCC idzi hadzizive basa radzo basa radzo theya epolitical party dai vanga vane chido nevana vezimbabwe ava vaitoenda kuhurumende voti isusu tiri CCC chii chamuri kuitira vana vedu can you help can you do this we are here mupusha ndozvoita basa reopposition but avaivainhunzvatunzva idzi havanzwisisi basa ravo